zvakanaka nokuti chokutanga hurumende yakataura zvinasina kunzwa vanhu zvokuti Zimbabwe dhora haisi kudzoka nokukurumidza. Saka kana tichinge tati isu Zimbabwe dhora haisi kudzoka nokukurumidza, tichaishandisa mari dzokunze kwenyika. Isu tisina mari yendarama inoita kuti vanhu vawane chenji, zvinoita kuti zvinhu zviomere munhu ari kutenga, nokuti zvinhu zvose, mitengo yezvinhu zvose inenge yangokwidzwa kuti zviende padhora. Zvoya zvakare vanhu vangu vachipuhwa zviwisi, vanhu vangu vachipuhwa biltong, vanhu vangu vachipuhwa tumacredit note, zvokuti haugoni kushandisa kune imwe shopu. Unenge wakutoti udzoke zvakare pashopu yakupa credit note iyoyo kuti utenge. Saka naizvozvo zvaita kuti vanhu vasaite zvavanoda mukusununguka.
Asi mari iyoyi yapinda munyika iyi inenge yakatsigirwa here nemari yekunze kwenyika iri kushandiswa munyika, uye ingatsigirwa nemari yenyika ipi?
Inofanira kutsigirwa nemari inoita kuti uremu hwemari yaunzwa iyoyo hugone kunge, kana vanhu vese, ngatimboti vanhu vese vane makoini iwayo voti hatichadi makoini, takuda mari yedu chaiyo chaiyo, vanogona kupuhwa mari iyoyo chaiyo chaiyo, nokuti makoini aya haizi mari chaiyo chaiyo, matokeni. Saka naizvozvo inofanira kunge yakatotsigirwa neimwe mari. Saka pari zvino inenge yakatsigirwa ngatitine mari yereserve currency. Reserve currency yatiri kushandisa iamerican dollars, nokuti muzimbabwe mune mari mbiri dzinonyanya kushanda. Dzimwe dzinoshanda hadzo, asi dzinoshanda kunyanyanyanya imari yekusouth africa randi, kunyanyanyanya kana muri kuabulawayo ndo kwanonyanya kushandisa marandi. Kuya kuno kuharare inonyanya kushanda maus dollars. Saka ndo mari dzinoshanda. Hazvifaniri kuti munge muine makoini emari dzose, nokuti makoini achashanda kumari yamunenge muchishandisa.
Mungaona veruzhinji vachitambira mari iyoyi kana kuti makoinzi iwaya.
Chinhu chikuru sekuzwa kwenyu panounzwa chinhu chitsva, vanhu vanenge vachikahadzika, vanenge vasinganzwisisi kana kuti vanenge vaine mibvunzo. Saka panounzwa mari itsva kazhinji inobatana nekudzidziswa kwevanhu. Saka zvinotireva kuti vanhu vanofanira kudzidziswa kuti mari itsva iyi yakamira sei, masafety features ayo ndeapi, inoshanda sei. Saka vanhu vanofanira kutsanangurirwa kudzidziswa nezvemari iyoyo kuti vanga vaine ruvimbo nemari iyoyo. Saka chinhu chikuru chinofanira kunge chiitwa kuti kana mauta chinhu chitsva chinofanira kutsanangurwa.